Kurudziro iyi iri kuitwa nemumwe mushandi mukuru wepaAdult Rape Clinic, amai Petisiwe Muranda, avo vanoti munhu wese ane kodzero yekuwana rubatsiro pachena pakiriniki yavo, zvikuru vanasikana avo vanotyisidzirwa kuti vasaudze ani nani zvake, sezvo vanhu vazhinji vanombunyikidza vana ava vari vanhu veukama.
Ane kodzero yekuti awane rubatsiro nekukurumidza. Tinowanzotaura kana tiri nevana vadiki kuti pazvaitikira taura, uyezve tichitsanangura kuti apa hatabatwi. Dzimwe nguva vanhu havaripoti nekuti havatozivi kuti mhosva. Vanobata chibharo vazhinji, vanhu vekuziva vanogona kuudza mwana kuti zvatiri kuita izvi zvakanaka.
Amai Muranda vanoti zvakakosha kuti munhu anenge abatwa chibharo kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi kusati kwapfuura mazuva matatu, nokuti vakasadaro vanozoona vave kurwara nematenda akasiyana siyana anosanganisira zvirwere zvepabonde uye kana kutobata pamuviri pasina kurongwa.
Kana munhu abatwa chibharo anonzwa kushunguruswa zvakanyanya. Zvinhu zvakawanda zvinokanganisika kana munhu abatwa chibharo. Naizvozvo zvinenge zvakakosha kuti munhu awane rubatsiro nekukurumidza.
Amai Muranda vanoti kune zvinhu zvakawanda zvinotadzisa vanenge vabatwa chibharo kuti vabude pachena, nokuti vanopandukirwa nevemhuri dzavo, izvo zvinozoita kuti vanyarare nemarwadzo avo okubhinywa.
Zvakawanda zvinhu zvinoita kuti munhu asaripota mumhuri. Kazhinji vanhu vanopa mhosva kune munhu anenge abatwa chibharo kuti wanga uchiendepi, wangu wakapfekei, aimbodananawo sei munhu akadaro.
Asi amai Diana Mailosi, avo vanoshanda nesangano reCampus, vanoti kune zviminga mipini zvakawanda zvinokonzera kuti vasikana vasabude pachena kana vabatwa chibharo. Amai Mailosi vanoti mimwe mitemo inotadzisa kuti vasikana ava vabude pachena nezvenyaya idzi, nokuti mitemo iyi inovasungira kuti vaperekedzwe kuchipatara nemubereki.
Iko zvino tine imwe mitemo inotiudza kuti isusu mwana akanzi arwara nezvinhu zvepabonde ngaauye nemubereki kuchipatara. Ko kana mubereki wake ari ari kumubirikidza anoita sei? Nekuti isusu tiri kuti kana akasvika iye kuchipatara mwana ane 14 ane STI anozvitaura sei? Hatisati tamumudzidzisa kuti kuchipatara ndokwaunokwanisa kuwana rubatsiro.
Amai Mailosi vanoti vana mazuvano vari kutanga zvebonde pavanenge vachiita mahumbwe, kwete vaya vanobhinywa nevanhu vokuziva vomumhuri, avo vanoshaya kuti vomhangara nyaya iyi sei, nokuti kazhinji anenge ari munhu wepadhuze chaipo.
Ehe, tinozviziva kune vamwe vari kuita bonde pachavo vachiita mahumbwe paya, asi ko ava vatiri kuti isusu vari kubatwa vasina information vanobatsirikana papi?
Amai Mailosi vanoti vana vakawanda havazivi kana dzidziso dziri maererano nekubhinywa nedzimwe nyaya dzepabonde, zvinova zvimwe zviri kutadzisa vana vari pasi pezera vashaye rubatsiro. Baba Raymond Mazambe, avo vanoshanda nesangano reSexual Reproductive Health and Africa Rights, vanoti vanosangana nenyaya dzekubhinywa kwevanhukadzi mubasa ravanoita mumatunhu akasiyana-siyana munyika.
Vazhinji vacho vari pasi pe18 years vakawanda vari kubatwa chibharo, zvichiratidza kuti ruzivo kuti vangaende kunoripota kupi zvishoma mune vayo vechidiki vavo. Saka isu tiri kukurudzira vechidiki kuti vazive kwekunoripota. Zvakafananidzwa tine Victim Friendly Unit iri kuzvetarapi, uyezve kuna Adult Rape Clinic vanokubatsirai kuti in a space of 72 hours munhu unofanira kunge watobatsirwa.
Mukuru weVictim Friendly Unit muZimbabwe Republic Police, Superintendent Francis Mutema, vanoti munhu wese anenge asangana nedambudziko rakadai anokwanisa kuenda kuzvipatara, makiriniki kana kumasangano akazvimirira akasiyana-siyana avanoshanda nawo pakurerutsa matambudziko evanenge vabatwa chibharo. Superintendent Mutema vanoti kunyange hazvo vasina kukwanisa kupa Studio 7 huwandu hwevanhukadzi vari kubhinywa pagore, vanosangana nenyaya idzi kakawanda zvokuti vanotodzifambisa nechimbi chimbi kuitira kuti vakwanise kuendesa vakadzi ava kunorapwa nekukurumidza, kuitira kuti vasabata pamuviri nekutapurirwa zvirwere zvepabonde. Sangano reUNICEF rinoti vanasikana vanodarika 40 ezviuru 70,000 vanobata pamuviri vozonobiswa mimba idzi kumikoto, izvo zvinokwanisa kuvhiringidza utano hwavo kana kutofa. Masangano anoshanda nevanhukadzi muZimbabwe munyaya dzekumbunyikidzwa kwevakadzi anosanganisira Adult Rape Clinic, Musasa, Women Lawyers Association, Women's Action Group, Shamwari yemwanasikana Padare nemamwe akawanda anoita dzidziso dziri maringe nekubhinywa kwevanhukadzi mumatunhu akawanda enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzamiri.